Nengo dzisangano rehoza dzanga dzidarika mazana mashanu nhasi dzaratidzira paparamende apo padzasiya gwaro renhuna dzavo pamusoro pekutsoropodzwa kwakaitwa Makalanga navamugabe. Varatidziri ava avo vanga vakatakura mapepa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvichitsoropodza mashoko avamugabe vaimba kwemaminitsi mashomanana mapurisa ndokuuya kuzovazvindikita. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi hatidi kusarurana kwemarudzi muzimbabwe. Mumwe wavaratidziri ava amai Tambudzai Manangazira vati havasi kufara nemashoko akataurwa navamugabe mushure memusangano wevatungamiriri venyika dziri kuchamhembe kweafrica kana kuti SADC wakaitirwa muHarare mukupera kwemwedzi wapera pavakatsoropodza vanhu verudzi rwechikalanga. Vamugabe vakati Makalanga ndiwo aikonzera kurwisana kwaiitika kusouth africa kwaidaidzwa kuti xenophobia uye vakati Makalanga aiva matsotsi asina kudzidza zvakakwana kuti vapinde mabasa. Amai Manangazira vati aya haazi mashoko anofanira kutaurwa nemutungamiriri wenyika.
Pandapedza kuita prayer ndamba ndatorwa nemapolisemen, saka matorero avandiita genuinely nyamusi ambati I will accompany you nekuti zvavanga vachitoita ipapo reaction yavanga vachitoita vanga vachitoratidza kuti there is something chavachandiita. Tapinda mukati mami nevarume vakawandisa vari mumayunifomu macio vanga vari ipapo and then said who are you unotaura kuti president vaiti apologize kumakalanga. Ndikati I am a human rights defender and I come from Hoza and I am Tambudzai. Zvikanzi wakazviwana kupindika ita I read in the newspapers. Zvikanzi saka kana wakaverenga mupepa why don't you investigate kuti ichokwadi here kana kuti inhema. Ndikati of course I can read the papers and he said that. I know he said that, so he must apologize to Makalangas. Vana vedu they are vari kuurayiwa ku South Africa. Tikuaendesa ikoko because muno economy yemunomo yakadzikira poverty. Vana havana chekudya havasi kuenda kumabasa. Saka vana vedu kana vakurayiwa ikoko president vachitaura kuti Makalanga hamuna kudzidza vana venyu vari ikoko zvinoreese mutungamiriri wenyika, so anofanira kuapologiza Zimbabwe yose kuti akakanganisa.
Mumwe wevaratidziri ava muzvare taurai Nyamanhindi vati havatarisiri mashoko akadai kubva kuna vamugabe vanove zvakare mutungamiriri weSADC pamwe neAfrican Union. Muzvare Nyamanhindi vati vamugabe munhu anofanira kubatanidza vanhu vese vari muSADC pamwe nemuAfrica yose sezvo vari munhu ane chigaro chinoremekedzwa zvikuru. Vati mashoko avamugabe anokurudzira kurwisana kwemarudzi pamwe nezonophobia yakaitika kuSouth Africa.
Zvakafanana nababa, tinomutora sababa. Kana uri baba mumba haukwanisi kuzobuda uchituka mumwe mwana nezvaari neurema hwake kana kuti nerudzi rwake mumba ngatore menzaso mumba muzvarwa wanhu akasiyanisa mumwe neurema vamwe nechi baba havasarudze vana. Isitotarisira kuti baba anobatanidza vana vese, asi takarushamisika kuona mutungamiri wedu wenyika achibuda achituka Makalanga anova ane imwe mandeti akatopiwa iSADC kudza achiyamen weSADC achiyamen weEU kuratidza kuti munhu anofanira kunge achikwanisa kuunganidza vanhu achitibatanidza. Isu muZimbabwe tirikuda kubatana. Mukadatasa zvinoitika muno munoitika mhirishonga dzakawanda nenyaya yekusabatana iyoyo. Istefungoti pamwe zvichida zvakaitika kuma1980s zvekukura hundi yaiva mistake, asi nezvakuitika zvinezvi takutozonoti hazvina kuitika nekuda kwemistake, zvakatoitika nekuda kwemumwe munhu ano asingakwanisi kurikonaisa rumwe rudzi. Muconstitution yedu yeZimbabwe mune 16 malanguages kana kuti mitauro 16 inorikonaiswa iri muconstitution yatinobvuma tese kuti marudzi aya ariko.
Amai Manangazira vati ivo pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa muHoza amai Jenny Williams vambochengetedzwa nemapurisa paparamende mushure mekunge vaita munamato wanga uchikurudzira vamugabe kuti vadzore mwoyo wavo panyaya yeMakalanga.
Akaregedza tinongozomuregererawo semunhu anenge akumbira ruregerero, asi from that kune leader afanira kutaura zvinhu zvakadaro zvinonzwikwa nenyika dzese kuita kuti dzimwe nyika dzizive kuti mutungamiriri uyu asi haadi mamwe marudzi ari munyika make.
Vatori venhau vana vambochengetedzwa nemapurisa anochengetedza paparamende zvakare kwechinguva vachinzi vanga vasingabvumirwe kuita basa ravo pachiitiko ichi sezvo paramende iri nzvimbo inochengetedzwa. Asi vatori venhau ava vazoregedzwa zvavo vasina mhosva yavazopomerwa mushure mekurohwa nekutorerwa mapepa vanga vakatakura Varatidziri ava vazoungana zvakare vakanosiya gwaro renyunyuto kukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Commission. Asvitsa gwaro iri kukomisheni iyi uye ari mukalanga muzvare Vigilant Lunga. Vati hapana munhu akasarudzwa kuti ave mushona, mundevele kana mukalanga, saka nokudaro marudzi ose anofanira kubatwa zvakaenzana.
Zvinorwadza kuti titukwe sezone streamer Zimbabwe. Vafanira kuti vatituke president, vafanira kuti vatsvage munzira yokutiranga nayo. Isiri kuti vatituke kunge xenophobia yacho yanga yakauya akatarisa vanhu vamwe chete asenge akatarisa manations akawanda. Nekuti xenophobia ina kumbonzi yakatarisa makalanga eoka yanga yakatarisa manations akawanda. Saka ivo vanga vafanirwa kubata vanhu sezvakaita mamwe mahead of states. Vamwe hatina kuvanza vachituka, vana Malawi, Mozambique hatina kumbonzwa vachituka, asi ivo ndivo vega vakatuka.
Amai Lunga vati vavimbiswa neHuman Rights Commission kuti vachasvitsa nhuna dzavo kugurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa, vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Zvisinei, vati vaudzwa nevekomisheni iyi yeHuman Rights Commission kuti haina simba rekuongorora kana kuferefeta mutungamiriri wenyika. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Gwaro rasvitswa nehoza kuparamende pamwe nekuHuman Rights Commission iri rinoti vamugabe vanofanira kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe, uye gwaro iri rinoti mashoko avo anogona kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.